Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete yura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, gumiguru 20, 2020. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anobva nechirwere cheCovid-19 kuulawayo.
Semaonero edu nyaya idzi hadzisisiri palevhu yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident wedu.
Varairidzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihoro yavo vachiti makurukota avo akundikana. Gurukota redunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vajustice vachajena nepurazi rakatorwa nemwana wavo. Nyika yogadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo kuulawayo uko kwakafa mumwe munhu nechirwere cheCovid-19 nezuro. Vamwe vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi mudhorobha iri pavanhugumi nevaviri vakawanikwa vainacho nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere cheCovid-19 ava havana nhoroondo yekushanya kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi zvichitevera rufu urwu hwasvika pazviuru 232 nevaviri kana kuti 232. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 8159. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave 244 nevana kana kuti 244. Uye pavanhu ava 124 kana kuti 124 vanhu vari muBulawayo. Vanhu vashanu vakapora nezuro zvichireva kuti nyika yose vasisiri kurwara vasvika zviuru zvinomwe ne63 kana kuti 7683. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 354 kana kuti 1,654,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru 35,025 kana kuti 39,925. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 353 kana kuti 1,363,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni 44,464 kana kuti 40,464,000. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru 220,000 kana kuti 220,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 1,119,000.
Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 27.7 million.
Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930-6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930-7270 ne 9885 kilohertz pashortwave.
Kutarunana nezvedunhu remanikaland zvakare vari sachigaro wekomiti yehurumende inoona nezvekupa vanhu minda mudunhu iri, Dr. Ellen Gwaradzimba, vaudza paramende kuti hapana chavakatadza apo vakanyora tsamba kune vaimbo vegurukota rezvekurima Mushakabvu Parents Shiri kuti mwana vavo apiwe munda papurazi reFarefell Coffee Estate kuchipinge muna 2018. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba na sachigaro vekomiti inoona nezvekurima vameya Wadyajena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yava Wadyajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashwiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFarefell pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kumanikaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda haina kunge gara kuti zvei nyaya yavo, uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kumanikaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndo zvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo. Kupiwa munda kwavambudzana paFarefell Coffee Estate kwakamutsa mutauro munyika, sezvo muridzi wepurazi iri Richard Lee Viax vakatanga kuchema chema vachiti vainge vari kukanganiswa bhizinesi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare remakurukota. Asi vava zvajena vaudza Dr. Gwaradzimba kuti paramende inoita basa rayo zvisinei nezvinenge zvaitwa nedare remakurukota.
Asi inonoka kuuya muchida kuti nyaya iyi ikatsiriswe kabinete. Nyaya iyi haisina basa kwamuri asi ine basa kuvana vezimbabwe.
Vati havana kufara nekuti Dr. Gwaradzimba pamwe navamukoi havana kuuya neumbowo hwavange vakatarisira, uye vavati vadzoke zvekare nematsamba anoratidza magwaro avambudzana ekutsvaga munda. Maoffer letters avo ekuFarefell nekupurazi kwavanti vakazopiwa pamwe nemamwe magwaro anoratidzawo misangano yese yeprovincial lands committee yekumanikaland. Vawajajena vatiwo komiti yavo haina kufara kuti Dr. Gwaradzimba navamukonyi vakatora nguva inodarika gore kuti vauye kuzopindura mubvunzo kuparamende. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani
Vano tivanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire panyaya yemihoro yavari kutambiriswa sezvo vachiti makurukota avo akundikana. Kubva zvakavhurwa zvikoro mukupera kwagunyana, varayiridzi vanga vachirangwa mabasa nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vapoo mavhima kana gurukota redzidzo vakaini matema pamwe nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo vanga vari mudare remakurukota. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hurumende ichatanga iko zvino kupa mhuri yemushandi wayo anenge afa mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica. Muguzeya nezvenyaya yemihoro, Blessing Zulu Studio 7 abata vagundani.
Musure mokunge taona kuti dare reNational Joint Negotiating Council hapana chariri kubudisa, takataura isusu nehurumende kuti ivo maministers pachavo ngavauye titaure tese. Munoyeuka kuti musangano uyu takauita isu tinomirira masangano evarayiridzi nemaministers vepublic service, labor and social welfare, Professor Mazima uye neminister of primary and secondary education, Ambassador Kane Matema. Musure mokunge taita musangano uyu, ichavapo iko zvino ndechokuti ndichitaura kudai, takatonyorera isusu kuhofisi ya president chaiko weRepublic of Zimbabwe kuti vachipindira nyaya idzi.
Ko, sei mafunga kuenda kuhofisi yemutungamiri wenyika?
Semaonero edu, nyaya idzi hadzisisiri palevhu yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers, yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident vedu venyika yedu kuti ivo vachipindira nesimba ravo. Nokuti chatiri kuona apa ndechokuti hapana chinoda kuti chitauriranwe pamaererano nemanegotiations.
Ko, sei muchidaro?
Masalaries ayanyanya kudzika zvokuti zvabva zvagwadamisa dzidzo nezvikoro zvabva zvagwadama. Saka zvakutoda simba rinobva kumusoro rinotaura kuti constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti mushandi wega wega womunyika muno anofanira kunge achiwana mari inokodzera iri se and adequate matauro anoita muconstitution.
Asika takaona hurumende ichiwedzera mari, hamusi kufara here nezviri kuitwa?
Mukaha uripo pamari iri kutaurwa nepublic service commission iyi, yatisina kugarira dai. Wakanyanya kukurisa, hausi kuzobatsira kuti varayiridzi vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Vanongoramba vakagombegwa vakagara kumudzimba. Patasvika iko zvino tauda tichishanda pamwe chete nehurumende kuti tinyatsokuona kuti dambudziko iroro rigadziriswe, varayiridzi vawane mari dzavo, vana vechikoro vakwanise kuwanawo dzidzo yavo inoendeka.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimuta vaRichard Gundani vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, vakambova gurukota rezvevashandi amai Florence Chitauro vanonzi vashaya nhasi mushure mekubatwa nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti vari kuronga kuendesa kanzuro yavo kumatare kana isina kubvisa mukati memazuva manomwe makorokoza ari kuchera goridhe pedyo nematanga emvura nedzimba dzavo, sezvo vachigona kuzokonzera njodzi huru yekuyeredzwa kwedzimba dzavo kana kutsemuka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Sangano revagari remasvingo United Guests and Repairs Alliance kana kuti MURA richimirirwa nemagweta aro ekwamutendi muDC Nshumba rinoti raendesa tsamba yeyambiro kukanzuru. Gweta revagari paadvocate Philip Shumba vati kanzuru inofanira kutora matanho ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha weTarget Copy.
Tsamba iyi takanyora ikaenda kucity of Mashingo tichigunun'una maererano nemakurukoza vari kucherachera zvema mining kugomo reTarget Copy. Takavaziisa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo, uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu, sezvo mugomo rimwe chete umomo mune tengi remvura inoenda kuma residential areas kunogara vanhu vamucheke.
Matanga aya anotyirwa kuti akadzirika nekucherwa anogona kupa kuti dzimba dziri pedyo nawo dziyeredzwe nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura marita anosvika mamiriyoni 10 anopa dhorobha rose mvura yekushandisa. Amai entrance takaedza vemumusha wekwamajange vanoti kunze kwenyaya yemvura makorokodza aya ari kushandisa zvinoputika achidhura gomo zvobva kuti dzimba dzavo dzitsemuke uye kukonzera ruzha rwakanyanya.
Iriso mugari womuward 6 tinonzwa hora dzinodhugwa tichivhundutsigwa nguva nenguva dzimba dzinondengedeka zvokuti totoshira dzimba.
Meya wedhorobha remasvingo vakoreni maboke vanoti vari mubishi rekugadzirisa nyaya iyi.
Last council meeting takaita resolution yokuti maconsent papers esata takaita kuvanhu vari kumaina pagomo tinaudzidraw. Saka izvozvo zvichitasara kutinyirire minister of mines kuti semacity of masvingo atleast napa tinoti tiri kuconsenta kuti vanhu vaite mamining activities pagomo apo.
Mukuru webasa Mumura vaanoziva muguti vanoti vatora danho iri nekuti upenyu hwevanhu hunogona kupinda munjodzi.
Huri iripo ndeyekuti pavava kuchera iko zvino mugomo imo mupato wapazasi pematengi anova anochengetedza mvura inonwiwa neguta rose. Pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengeneswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi akaukundikana akawondomoka panogona kuita njodzi chaizvo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzereserwa neipapo.
Asi mamwe makorokoza akataura nestudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo. Mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzivikanwa nekuti chinjiri atita vanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo.
Imba yemunhu kana ikawa inogona kungova kwaimwe asi mari iyi hatingairedzi ndopatoraramira. Saka ivo kana vachiona kuti dzimba dzavo dzinowanga vachinge vogara vaende kumwe tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi nemba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki tengire mvura iroro harogona kungova kana tiripo tei tingozoona zvinoitika tiri mukati imomo.
Magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaezra chadzamira. Vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosva sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura. Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani emadande mutande akaita seFacebook, Twitter, YouTube nemamwe epaindaneti ari kudzika mitemo mitsva inofanira kutevedzerwa nevari kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziriko muswa 3 mbudzi. Makambani aya ari kubvisa zvimwe zvinenge zvanzi ndezvemanyepo zvakafanana nenyaya yekuti mwanakomana wevari kumirira madhemokrati musarudzo izvi vaJoe Biden, Hunter Biden aiita zveuori. Makambani aya ari kuita izvi mushure mekupomerwa mhosva yekuregedza vaitsvaga rutsigiro muna 2016 muAmerica vataashandisa kuburitsa nyaya dzemanyepo. Asi vebasa reRepublican vari kuti maitiro akadai anotyora kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda. Vanhu vatatu vemuGuinea vanonzi vaurayiwa mushure mekunge vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi nemusi wesvondo. Vari vebato rinopikisa reDemocratic Forces of Guinea vaSeleu Dalein Diallo vati ndovakakunda musarudzo kunyange kuverengwa kwemavhoti kusati kwapera. Vebato rinopikisa vanoti vechidiki vebato ravo vakapfurwa nemauto vachipemberera pavakati kufunda kwevainge vaita mubato ravo. Bato remutungamiri wenyika vaAlpha Conde riri kushora vaDiallo nekukurumidza kutaura zvabuda musarudzo mavhoti asati apera kuverengwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America ichabvisa chete zvirango zvakatemerwa Sudan ndokunge nyika iyi yabvisa mari inosvika mamiriyoni 300 ane makumi matatu nemashanu kana kuti $335 million semuripo wekupesvedzera mabasa ivanopfurikidza mwero. VaTrump vanoti Sudan yakabvuma kuti ichabhadhara mari iyi. mari yemuripo iyi inonzi iri kuenda kune vanhu vakakuwadzwa kana kuti hama dzevanhu vakaurayiwa neAl-Qaeda kumizinda yeAmerica muKenya neTanzania muna 1998 uye kuYemen kwakabhombwa ngarava yehondo yeAmerica muna 2000. Mutungamiri wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vakatenda danho ravaTrump vachiti zvirango izvi zviri kukanganisa nyika yavo munyaya dzezveupfumi. Hurumende yesvondo rapera nechishanu yakaburitsa gwaro remazano ayo paurongwa hwemari yebhajeti regore rinouya ra2021 kana kuti 2021 pre-budget strategy paper, iro rinotarisirwa kubatsira mukutsvagwa kwepfungwa dzeveruzhinji. Gwaro iri rinovewo zvakare mucherechedzo wekupinda kwehurumende muchirongwa chekuwandudza upfumi chitsva chenational development strategy, icho chinobva muna 2021 makare kusvika muna 2025 chichitsiva chimwe chetransitional stabilization program kana kuti TSP, icho chiri kupera muna zvita wegore rino. Pazuva rimwe chete iri, komiti yeparamende inoona nezvebudget, mari nebudiriro yezveupfumi kana kuti Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development iyo iri kutungamira muurongwa hwekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pemashandisirwo emari nehurumende mugore ra2021 yakapetawo urongwa hwayo hwekunzwa pfungwa kune veruzhinji urwu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvanga zvichiitwa nekomiti yeparamende izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichitevedzera mutemo mukuona kuti munhu wese anzwikwa muzvirongwa zvose zvehurumende zvinovaka nyika.
Zvanga zvichiitwa neparamende Budget Finance and Economic Development Committee zvakakosha zvakanyanya. Takatarisa kutengedzwa kwemitemo uye takatarisawo nyaya yesustainable development ine donzvo rekuona kuti hapana anosara mumashure. Saka zvakakosha kuti weparamende wange wachienda kuvanhu wachinzwa pfungwa dzevanhu wachinzwa zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa kuwandudza upenyu hwevanhu kwamaareas kwavanenge vachigara.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJapheth Moyo, avanoti nyika dzinobudirira dzose dzinoshandisa zvinenge zvabuda muvanhu.
Chinhu chakatonaka chaizvo chiri kuitwa nekomiti yeParliament on Budget kuti itore pfungwa dzevanhu. Tingatarisa nyika dzinobudirira, vanotoshandisa nzira yakadaro vachitedzera zvekare zvinenge zvabuda kuvanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa, Dr. Gift Mugano, vanoti vari kutarisira kuti budget ra2021 iri richavandudza upfumi hwenyika, asi vachiti kuti izvi zviitike hurumende inofanirwa kuramba yakamira neurongwa ihwohwo kusvikira gore rapera, kwete kuzosiya urongwa ihwohwo pakati pegore.
Pabhajeti riri kuuya navamutoriwe tiri kutarisira kuti vawandutse upfumi hwenyika. Chekutanga ndechekuti tiri kuvimba kuti vachaparura urongwa we2021 vobva vamira neurongwa ihwohwo kusvika 2021 apera.
Asi vamoyo vanoti senyika Zimbabwe haigone kutambira mainopota kunze kwekupa vamwe mhosva.
Hapana patinoti maministries akatadza vakajamari zvisirizo. Tinenge tichiti tiri kukona zvese tiri kukona. Panenge pakanganiswa tinopa blame vamwe. Ingava masanctions, hapana kwatinovhuma kuti huori ndiwo wakakonzeresa kuti titadze kumita matargets pabhajeti yakapedzisira. Hatigoni kuzvibata tine nyaya isisu senyika, tinenge tichipa vamwe vanhu mhosva.
Vamoyo vanotiwo Zimbabwe haisi nyika iri muhondo, asi nguva zhinji bhajeti rayo rinopa mari yakawanda kubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika richisiya mapazi akaita seutano nedzidzo. Vamwe vemabhizimusi madiki veUlawayo Vendors and Traders Association vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesawo vemabhizimusi madiki mubhajeti rayo iri sezvo vakaparadzirwa mabhizinesi avo neCovid-19. Sezvo urongwa hwekuunganidza pfungwa dzevanhu hwakapera,
Iye zvino gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli nyube ndo vave nebasa rekukwenenzvera bhajeti ravo iri vasati varipira kudare reparamende. Kana rakapasiswa neparamende rinenge rotanga kushanda munandira wegore rinouya. Dingindira rebhajeti ra 2021 rakanangana nekuvaka pamwe nekugadzikana kwehupfumi mushure meCOVID-19 kana kuti building resilience and economic recovery post COVID-19. Munhau dzemitambo. Chikwata chemaHebrons chasvika muIslamabad kuPakistan nhasi chisina murairidzi wacho Lawchat Rajput. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Rajput arambidzwa kuenda kuPakistan nenyika yake India zvichitevera mitemo yekufamba kune dzimwe nyika yakadzikwa nehurumende yeIndia. Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Cricket vaJalinton Majonga riroti maChevrons asvika muIslamabad vasina Rajput uyo asina kusimuka pamwe chete nechikwata chake. Izvi zvinotevera chikumbiro chakabva kumuzinda weIndia muHarare chichienda kuZimbabwe Cricket kuti Rajput asafambe kuenda kuPakistan zvichitevera mitemo yenyika yavo. VeZimbabwe Cricket vazivisa kuti panguva ino maChevrons achange achirairidzwa naDouglas Hondo uyo anove mutevedzeri waRajput. Zimbabwe iri kutamba mitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe mitatu yemat20. Munyori wezvemutambo wecricket vainoki Mchinjo vanoti havasi kutarisira machiripiti kubva kumaChevrons asi chakakosha ndechekunotamba mitambo iyi.
Handingatarisiri hangu zvakati wandei maererano nemaresults. Chakakosha kwandiri ndechekungoti chikwata chiende chotamba chotaridza kuti vakomana tirimo mavari.
MaChevrons akapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo vakasangana neSri Lanka. Hurumende yeZimbabwe yakatendera chikwata ichi kuchanya kuPakistan mushure mekunge vamborambidza Afghanistan kuchanya muno nemhaka yeCOVID-19. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuPakistan muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka tumpinde mchirongwa chedu chevechidiki cheZConnection maATM manero ano. Mchirongwa chanhasi tirikuendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichatarisawo zviri kuitika muzvikoro izvo zvavhurwa mavhiki mana apfuura asi pasina chiri kuitwa nekuda kwekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi maATM manero ano.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 uye matambudziko achiri kukonzera kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihoro yavo vachiti makurukota avo akundikana. Gurukota redu nderemaNetherlands amai Ellen Gwaradzimba vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vaJustice Meyer vachikajena pamusoro pepurazi rakatorwa nemwana vava mai Gwaradzimba. Nyika yegadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
kana mchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@uvnews.com unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.uvshona.com ini dini Jonga Kandemiri dziri muwashington dc.